Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 3/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kuBulilima yafamba zvakanaka, sangano rezesini richitiwo ragutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica, richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuri yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemakanzuru mawadhi anoti 1, 14 ne16 kuBulilima dzatanga zvakanaka uye nzvimbo dzose dzekuvhotera dzavhurwa nenguva yakatarwa ya7 dzemangwanani. Ongororo yaburitswawo nguva dzemasikati nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, iro riri kuongorora mafambiro ari kuita sarudzo idzi, inoti sangano iri riri kugutsikana negadziriro yeZEC pamwe nekuvhura nenguva kwaitwa nzvimbo dzekuvhotera. ZESNI inotiwo yaona kuti zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakuvhota zvanga zvaiva panzvimbo dzekuvhotera nguva dzose. Inotiwo kusvika panguva dzemasikati vanhu 40 vanga vabatsirwa kuvhota munzvimbo 3 dziri kuvhoterwa, 31 nemumwe wevanhu ava vari vasingaoni. Sangano iri rinotiwo vanhu vashoma ndo vabuda kunovhota musarudzo idzi. Mapato anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neZAPU ndo angaine nhengo dzakwikwidzana musarudzo idzi. Bazi rezvemukati menyika muSouth Africa nezuro rakawedzera nemwedzi mitanhatu nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits akasvika kumagumo zvigadzirise rugaro rwazvo munyika iyi. Mwedzi mitanhatu iyi inobvira musi wa31 zvita wegore rino kusvika musi wa30/10/2023. Magwaro eZimbabwe Exemption Permits akaguma kushanda muna zvita 2021, asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe gore rimwe chete kuti zvinyorere mamwe mavhiza anozvibvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa31 zvita wegore rino. Mukuziya nezvedanho iri tabata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusi Muzisi Vanda kuti tinzwe kuti vakatambira sei danho iri.
Aiwa, iyi danho ratinotambira nekufara zvikuru chaizvo, nokuti tinoziva zvakare kuti nyaya iyi iri kuenda kukoti musi wa5 na6 na7 October. Saka tiri kufunga kuti izvi zvichapa nguva yakakwana kuti tinge tanzwa takuziva kuti koti inenge yati chii. Hongu kufara nekuti tinoziva kuti vanhu vanozowana nguva yekugadzirisa mari dzavo kana zvichinge zvatadza kuti zvienderere mberi vachiextenda zvakare kana kuti vachipa mamwe mapemits.
Chii chamungafunga kuti chasvitsa kuti South Africa itore danho irori?
Tinofunga kuti hurumende yeSouth Africa yatora danho iri nekuti vagara nayo advisory committee yavo ndofunga yavaudza vega vararidza kuti aha, nyaya yavo inenge isiri kuzofamba zvakanaka. Saka vadzokera vakagara pasi vakaya vari kuedza kuti vanyatsogadzirisa nyaya yavo kuitira kuti kana yakuenda nekumatare uko igosvika ichinzwika kuti aiwa, tawedzera nguva nekuti tinoona kuti toda kuti vapa vanhu nguva yakakwana yekuti vagadzirise mapepa avo. Saka ndofunga kuti iyi inzira yekuda kunyanzoti vasimbisisewo nyaya yavo kumatare kuitira kuti zvisavanyore kuti matare avawane vane mhosva.
Tichitarisa iyo mwedzi mitanhatu yawedzerwa nayo, inguva yamungati inokwanira here vana veZimbabwe kuti vange vachigadzirisa magwaro avo?
Nemaonero edu tiri kufunga kuti 6 months idzi ndedze kuda kuwedzera nguva yavo yekuti vape manotices akati kwanei, uye vateverere kuti vagadzirise zvinhu zvinova zvakashoropodzwa mumapepa ari kumatare. Saka haizi nyaya nemaonero edu yekuti vari kuda kuti vana veZimbabwe vagone kugadzirisa, nekuti vanoziva kuti chero vakagadzirisa sei havagoni kuti vagadzirirwe vawini, nokuti havana zvinodikanwa kuti vawane mapemiti aya. Ndo zvakaitwa kuti pekutanga vapiwe maexemption permit ma-2009, nekuti vanga vasina zvinovaita kuti vawane mapemiti kana vasina kubatsirwa nehurumende. Ndosaka tichiti chero vakawedzera nerimwe gore hapana zvazvinobatsira.
Avanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Siwanda, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi, avo vakasanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro akaguma kushanda muSouth Africa svondo rapera, kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho iri.
Zvinhu zvinotambirika zvikuru, uye zvinopa zvizvarwa zvedu zvinoshanda muSouth Africa zvanga zvina magwaro avanga vanyorerana nehurumende yeSouth Africa kuti vashandire imomo mukana wakanaka chaizvo kuti vanokwanisa kugadzirisa mapepa avo okuti vagare vachishandira mhuri dzavo pasina kuonekwa vari vanhu vanopara mhosva nougari hwavo muSouth Africa. Saka ndinotambira nomwoyo wese kuti dei zvati nguva yacho iyoyo yavapiwa vawane mukana kuti vaite mapepa avo akwane kuti vagoshanda vasingapari mhosva mukugara kwavo muSouth Africa.
Zvii zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vaite ivo vapiwa mukana iwoyo panguva iyoyi yemwedzi mitanhatu yavapiwa?
Ndinokurudzira zvikuru vana veZimbabwe tose tinenge tiri muSouth Africa tichishandira mhuri dzedu, mukana watapuwa wakanaka zvikuru kuti tiwedzere kugara kwedu muSouth Africa nemwedzi mitanhatu. Asi chakanyanya kukosha ndechokuti timanyidzane tose tina mapepa, tinde tinomagadzirisa, tiwedzere kana tichida kuwedzera, kana tisingadi kuwedzera tichida kuuya kuZimbabwe. Inguva yakanaka zvikuru yatinounganidza zvose zvatakaita nezvatakawana muSouth Africa tichidzoka kumusha. Asi vanoda kushanda muSouth Africa ngatigadzirise mapepa edu. Vaya vamwe vakagara muSouth Africa vasina mapepa, ii ndinokurudzirai kuti mukana iwoyo watapiwa iwoyo nemwedzi mitanhatu ngatiendei kumusha.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi, vari parunhare neStudio 7. Kanzuro yeChitungwiza yazivisa nezvedenda regwirikwiti munzvimbo iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wekanzuru iva Love Momeya vati vabata chirwere ichi munzvimbo yavo.
Tiri kuti isu sebasa tinoona nezveutano kukanzuro yeChitungwiza toda kuzivisa veruzhinji kuti pane makesis aziviswa maringe nechirwere chegwirikwiti muChitungwiza. Gwirikwiti chirwere chakaonekwa chiri pechina pazvirwere zvinoti zvinouraya vana vane makore ari pasi pemakore mashanu.
Vameya vati pari zvino vanhu 12 ndo vawanikwa vaine denda iri, uyewo vachiri kuongorora vamwe vari kufungidzirwa kuti vangangova neutachiona hwegwirikwiti uhu. Vameya vati sekanzuru vari kukurudzira veruzhinji vane vana vadiki kuti vabayiwe nhomba muchirongwa chehurumende chekubaya nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi.
Zvatiri kutarisira vagari kuti vange vachiita kuti vange vachienda kuzvipatara kana makliniki ari munzvimbo dzakavakomberedza kana vachinge vaona zviratidzo zvinosanganisira kupisa miri, kuerera tsiwa kukosora nekuita nekuane maziso anenge akatsuka chibuda tumisodzi uyezve kana vachinge vaona mwana ainge aita tumapundu neyatinoti rashi iya. Saka tiri kukurudzira kuti vana vane makore vane mwedzi inoti mitanhatu kusvika pamakumi mashanu nepfumbamwe kuti vange vachienda kunobayiwa mukati menzvimbo dzemakiriniki kana kuti panenge pachifamba vanhu vedu vanenge vachibaya vana.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya pave nenjodzi huru yekuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika. Dr. Madzorera vatiwo havaoni zvakanaka kurega kuvhura zvikoro vachiti chakakosha ndechekuti vana vadiki kusvika pamakore mashanu vabayiwe nhomba.
Gurukota rinonetsa nokuti chirwere chevana vadiki uyezve chinospreda, chogona kuspreda very fast pavana vadiki ivava kunyanya vaenda kuchikoro. Asa hatingamise vana kuenda kuchikoro nemhaka yekuti paita outbreak yegwirikwiti. Kurudziro yedu ndeyekuti vana ngavabayiwe nhomba. Ndakaona hurumende ichipona kuda kuita zvokubaya vana vese vari between 6 months and 5 years vada kubaya nhomba. Ngazviitwe izvozvo chimbi chimbi, ende vachiuya kuzvikoro ngavabayiwe. Chero vakambobayiwa ngavabayiwe futi, ndo bhisi yacho. Tikadero tinokwanisa kuchikontena, hapana imwe nzira yekukontena gwirikwiti kunze kwokubaya vana. Hatingamuzoti musatambe, sanotamba kwaningi, usaende kuchikoro, hazvishande. Nhomba ndoona kunge ndo yega ingangotibetsere kuti tikontene gwirikwiti.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu 546 vafa nechirwere ichi munyika yose. Zvinonzi nyika yose chirwere ichi chabatawo vanhu 5,843 kana kuti 5,843. Hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vana nhomba kusanganisira vaive vagara vakabayiwa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezvemari rinonzi rakomekedza mapazi ehurumende ose pamwe nemakanzuru emunyika kuti vabhadharise mitero mumadhora emunyika chete, kunze kwekunge zvatarwa nehurumende kuti vabhadharise mitero iyi mumadhora ekuAmerica. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yatora danho iri senzira yekusimbaradza kurudziro yayo yekuti mari yemunyika inyanye kushandiswa. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye mufundisi ane mwana ari kutora zvinodhaka. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kusangana nazvo panguva iyo nyika iri kuwanikwa iyo ichinetsekana nevechidiki vari kutora zvinodhaka.
Inini ndiri pastor, ndinogara kuruwa, ndinonzi mai Tawana Nyasha. Inini ndine mwana ari into drugs. Akatanga aine 17 years ari kuchikoro achiita form 3 yake. Hatina kunge tazvirealiza panguva iyoyo kuti ndo zviri kuitika. Saka mwana uyu tatambura naye takabva tamuendesa kuchikoro chokumusha kwaiva nasisi vangu vari head. Asvika ikoko akabva atopinda into madrugs zviri serious, achibva afamba netsoka about distance about 35 kilometers achiti ari kudzoka kuHarare netsoka from nzvimbo yanga iri kuri Sterek. Akazokwira hameno mari dzakadza zvii zvaakatora ikoko akatengesa achibva akwira, ndobva asvikogara Muruwa imo mdufu waka garafu about 1 week asina shiki kumba ashingu wene kwa kumara imi shimu nzwa kuta aripo aripo chitusha ya kutishiri kuitika saka kununoka kwa taka ita kuzwa kutimwa rapida ima drugs shakati kustila stere isista itufunga kuti atiza because ziva kumuneza tika tumusapota tika mucha gira njimbo kwa local school
pachikoro ichi chamaka mucha gira shaka zofamba si
anga singa indi kuma lessons atifataka kuti aki uzandi ini wamuru pizza kushikoro stani basa lesi wa mwese makawa insa kuma boarding tika vatika mucha gira njimbo kwe very good boy school a private one. Tika mbata raka enda first day raka shukapa chikore ipapu. Aka tzingwa. Nukuta kanga ato batu kwa iniduru ni mbanji. Sifa tafonerwa. Nukufata enda.
Jisha kaita kutimuzi wekuti alikutora jinodaka.
Isu sitaka sikatozi. Tepata kataka kutuzi wa kutundo jukiti kapa mwana. Ayo sinifu tangoti indufunga it's because tika mneglecta. Ye panema mwese probably we ash kwa hari. Nukufata zoka. Aka mkuziza ipapu one term. Second term baka enda. Vakatu wani kwa iye ndianga kutotis. Distributor majenzia. Ndoku vazo zingwa, ndu vazo ka. Ndu vatame ni sapa nimi boarding school. Iri muloka wali mumu, marari mumu. Saka pa akaenda ipapo, akangushuko zidza. Ndu funga one term because I found wakuzo nyora. Saka one term iyo ya aka zidza. Aka tozo expelli wa nukutanza ito cha amba jura ori chikoro. Achienda kwa baisa angana ikuku, achizo zoka. Saka taka zomunza kumba, atzingwa, ndu vatatu garana etika itza kutanyori. That's when you realize kutumanangaru ma drugs.
Munga zivire kuti kutora zvinodhaka zvipi
anotora mbanje anotora mutoriro nekunwa doro zvimwe handinyatsozviziva because haazotauri but ndiyatsoziva ndiyo mutoriro unonzi guka uyu nembanje ndiyo yandinyatsoziva but he takes anything even once moza mabath salts ayaya takanga tiinawo mumba takatozostopa kwatenga because waiti kana uinawo wotozashaya uwana ari muroom make konzi enda ita kutogezana uchichi isu we didn't know kuti vana vashandisa futi kuma drugs ikoko saka takazorealiza later so we stopped kutenga zvinhu zvakadaro but time yatakazostopa it was too late akasvika paextend yekuti akanga asingagari pamba aibva oenda for about kana 1 month asina kana kugeza kana kuita sei maitongoona rimwe zuva asvika enda asvika kudaro anenge aine tsvina aine nzara mubva mamupa chikafu obva adya
kopanyaya yezvinhu zvake zvaanazvo iye sasamunhu zvakamira sei tinoona vamwe vachiti vanenge vari padambudziko iri rekutora zvinodhaka vanotengesa zvinhu zvavo iye ari kuzvifambisa sei mwana wenyu
zvinhu mumba akapedza nekuba zvese chese chaaiva nacho mubhedha akatengesa TV akatengesa magumbezi ese akatengesa kusara asina chinhu hembe chaidzo izvo zvipaari angori netrousers 1 nezvimashoti zviviri
imi samai vemunhu ari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka chii chamunofungidzira kuti chingabatsira mwana wenyu pari zvino munofunga kuti hurumende iri kuita zvakakwana here
inini samai munoziva ndaifunga kuti dai ndandawana kwekuti pane rehab yaanogona kunochengetwa for at least 3 months because iye zvino ati machuei aakuda kuregedza but haakwanise nekuti he has been hooked for a long time it's almost about 5 years now
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri kutarisa zvimwe zvezvinhu zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro navatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukane madhodha tichitaura nezvemutemo mutsva uchange wave kubata nyaya dzekuroorana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Makadi vakandemiri ndinofara chose uye ndinonzwa kuremekedzwa nekuve pachirongwa chenyu nyaya yemutemo munyowani wewanano uyu takangoinzwawo ikamboda kutaurika nezvayo asi tinoona sekuti haina kutaurika zvakakwana chatongoshamisika nacho ndechekutoti wakatopfuura mastages aunofanira kupfuura nawo kuti uende pakuti tinoutambira sei isu tinongoti haiwa mutemo wakangoitwa pasina yatinoti enough consultation pasina futi kuteerera zvaitaurwa kana kuti pfungwa dzevazhinji nguva diki yazvakada kutaurwa vazhinji vakaratidza kusaufarira, asi vanogadzira mutemo vanoita sekuti vanoda kuti ruzhinji rungoita yatinotiya rubber stamp zvavanenge varonga zvose. So tinongoti wave mutemo hongu, tochitongomirira kuona paucha challenge wakukoti kana kuti paita zvanetsa, tongomirira kuti uchazovandudzwa kana paonekwa zvakakodzera.
Chiri kunzwa vakawanda vari kuchema-chema nezvimwe zvikamu zvirimo mutemo uyu, zvikuru chikamu chekuti vanganzi ma-small house vanenge vakuzoti kana papesanwa mukufambidzana vange vachiwanawo mugove wenhaka kana kungave kufa kwemurume avanga vachifambidzana naye. Imiwo sesangano revarume svinurai munoti
nyaya iyi haibati varume vakaroora chete vari kuita ma-small house, inobatawo even vakadzi vakaroorwa vari kuitawo ma-ben 10 avo, anotorowo ma-small house kusaidi kwavo. Asi chandoda kuti pokane nacho ndeyekuti ndinozozvibvunza manjenini kuti chinonzi kupedzera nguva chiipapa, ivo vanhu ava vanhu vabvezera vari kuita zvavakawirirana. Vese vanotoziva uye nekutambira kuti mumwe wangu ane murume oro ane mudzimai wake, ende zvatiri kuita tinoita muchihwande. Inyaya yekuti mumwe nemumwe pachifambi ichi anotarisira some benefits without strings attached zvavanotaura pachirungu, ende zvinogona kungopera chero nguva sezvakaita hondo yemiseve. Saka hapana kupedzerana nguva apa, because uchitopinda isarudzo yaunoita yekuziva kuti izvi chero mangwana chaiye munhu anodini anogona kufuma akaenda, ende unotoziva iwe kuti mumwe wangu uyu haapedze usiku ari mumba mangu, saka unofungidza kuti zvinoperera kupi.
Kune zvamungatiwo here zvakanaka zvauyiswa nemutemo mutsva wewanano uyu?
Zvishoma zvatingati mapositives hawo pamutemo ndeyekuti tiri kuona masimba azopiwawo matraditional leaders edu pakuregister wanano idzi, kunyanyanya yecustomary law marriage nechi. Vanhu ivavo vakanga vasina masimba, asi tichiona munhu akangouya achinzi mufundisi chero akatraina nezuro anenge atone masimba iwayo, kukoti kuchipiwa masimba iwayo. Koti yatinoziva yekwamajistretiya tinoona sekutotiwo ikoti yakangofanana neprimary court yasabhuku kana kuti yamambo, yekuti iwanewo masimba akadaro. Iyoyo tinoti positive panyaya yemutemo iwoyu. Then kwoita pane yandingati iyo icustomary marriage kana kuti wanano yedu yatagara tichiti wanano yepachivanhu yai kungobvisirana mari totobatanidza mhuri dzimbiri idzi, yave kuwaniswawo kodzero uye yave neyatinoti recognition iri nane kupfuura kare. Izvozvo tinongozvitenda hedu. Kwozoita nyaya yekuti tanga tine mitemo yekuti customary law yega, civil marriages yega, iko zvinezvi wave mutemo umwe chete wekuti kana tichitarisa nezvazvo tinongotora mutemo umwe chete womaneja institution yese marriage nekuti inouya yakamira sei, wave mutemo umwe chete. Izvozvo ndinoona sekuti zvakanaka wo chose izvo.
Ko zvamungati munopokanawo nazvo?
Zvatinopokana nazvo zvinogona kunge zvakati wandei kana kuti shomekei, asi pari zvino regai nditaure nenyaya yekuti kuparadza wanano yevamwe vanhu vaviri kana kuti yemumwe mudzimai nemurume wake kana kuti yemurume nemudzimai wake chinhu chatinoti kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu. Saka tinoona manje kuti mutemo wedu wadzoka woti munhu yeye ari kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu abva anopiwawo kodzero, handitika kuchishandiswa mutemo. Saka izvozvo tinoona zvisina kunaka izvozvo. Kutoona kuti kupiwa kwake kwaita kodzero kutopiwa simba rekuti haisiriyo wanano yega yachaparadza, anogona kutoramba achizviita. Ende pavaimboita vakawanda paya vakuzobuda pachena nekuti mutemo wave kuvatambira sekuti vanhu ivavo variko. Then chipati chakaiswa mumutemo ichochi chemacivil partnership tinoona sekuti ndechevanhu vashoma-shoma, vaya vanozviti isusu ndisu chaivo chaivo, kana kuti vanozviti tine mari kana kuti tinorarama kamwe kaupenyu kepamusoro kaikaika, tinoti elitist, handitika kakabiwa kupinzwa mumutemo umukaumu kuzama kuda kubatsiridza nhunzvatunzva.
Manga makateerera kuna vatemba nzonhenda vesangano revarume svinurai vhukane madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. munhau dzemitambo. Vatsigiri vechikwata chenyika chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames vanoti chikwata chavo hachina kunyanyosimba zvekuti chinoda gadziriro yakasimba kuti chinokwanisa kumira-mira kumakwikwi eWorld Cup uko chiri kuenda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi pamwe nezvabudawo mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Vatsigiri vechikwata ichi vanoti kurakashwa kwakaitwa maGames 62-41 neMalawi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kusimba zvekunokwikwidza zvine mutsindo kuWorld Cup uko iri kuenda. Mumwe vatsigiri ava vaSosten Muzamindo vanoti mitambo neMalawi neuyo Zimbabwe yakarohwa 60-47 neSouth Africa yakabuditsa pachena pamire maGames chaipo.
Matambira vakuita parada kutombogadziriswa bhozi paMalawi zvazvakaoma. Kuzoti paSouth Africa zvazvakaoma wese. Hamene kwavari kuenda kuparada kutombogadziriswa zvakasimba kuti tikwanise kukunda muWorld Cup.
Vakawanda vanoti maGames anofarira kupiwa nguva refu ari mukamba achitamba nezvikwata zvine mbiri pasi rese mukuedzana masimba. Mongorori wezvemitambo vaMathews Kufandirimbwa vanoti mukuedzana masimba uku Zimbabwe inofanira kusiya tsika yekutamba nezvikwata zvavanogara vachitamba nazvo nekuti hapana chinovabatsira mukuita izvi mugadziriro yavo.
maGames anofanirwa kupiwa nguva yakareba vari mukamba vachitamba nezvikwata zviri pamusoro-soro pasi rese kusimbisa chikwata ichi. Hazvibatsire kugadzirira vachitamba naBotswana nana.
Makundano eWorld Cup ariko munanyamavhuvhu gore rinouya zvekuti pachiri nenguva yekusimbisa chikwata chemaGames ichi. Muzvare vimbai machingauta avo vanotsigira chikwata checorrectional services vanoti vasikana ava vanofarira kutambidzwa zvese zvavanoda kushandisa mugadziriro iyi.
Vanotungamirirwa zvenetball vovapa zvese zvavanoda vasikana kuti vana vanotambawo netball vakawanazve zvavanoda chikafu nepekugara pakanaka.
Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki akabuda pachena kuti vari kuda rutsigiro rwakasimba panguva ino yegadziriro yavo yeWorld Cup iyi. Zimbabwe yakabudirira kuenda kuWorld Cup mushure mekupedza iri pachinhano chechitatu yarova Zambia 59-42 mumutambo wayo wokugumisira makundano ekusarudza chikwata chichamirira Africa. Pavakapedzisira kuenda kuWorld Cup, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere izvo captain wavo Felicitas Kangwa anoti vari kuda kudarika.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo maresults achayevenuka.
Zimbabwe iri kubatana neMalawi, South Africa neUganda kunomirira Africa kumakwikwi ezvikwata 16 epasi rese aya.
Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. FC Platinum 2, Manika Diamonds 0. Capes United 1, Herentals 1. Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2. Cranbourne Bullets 3, Wawa 1. Mimwe mitambo iriko mangwana. Dynamos vs Harare City National Sports Stadium. Triangle vs Blair City Gibo. Tenants vs ZPC Kariba Vengere. Blair Chiefs vs Black Rhinos Luveve.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo yebyelection kuBulilima yafamba zvakanaka zvisine chituo yagutsikana negadziriro yaitwa neZEC. Bazi rezvemari rinorambidza mapazi ehurumende pamwe nemakanzuro kubhadharisa mitero madhora ekuAmerica richiti kuita izvi kuri kunze kwemutemo. Kanzuro yechitungwiza yozivisa nezvedenda regwirikwiti mudhorobha iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina nitungamiri Nkomo.